Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 22, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna election inei kwatisati tawirirana ballot kuti rapurindwa papi, razodistributwa nani, rakachengetwa kupi, nguvai, nani.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvopinda musangano weMDC Alliance kugweru.
Ini ndinovimba kuti vamunangagwa vacharamba vachiita zvavari kuita, nekuti kubva pekutanga kubva pavakapinda muofisi vasangana nemapoka nemapoka evanhu.
Gurukota rezvedzidzo Vapo Mavhima vanoti pane musangano uri kutarisirwa kuitwa vhiki rino pakati pehurumende nevashandi vayo kusanganisa varayiridzi. Mumwe mufundisi oita munamato wekunamatira nyika kuti iite sarudzo murunyararo. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzoramba kupinda musarudzo, asi kuti vachaita kuti sarudzo munyika dzisaitwa kana gakava ravainaro neZimbabwe Electoral Commission rikasagadziriswa. Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro muBulawayo nhasi, vachamisa vadzokorodza mashoko avari kugara vachitaura ekuti kana sarudzo dzikaitwa zviri pachena ndio anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vachamisa vati zvinyunyuto zvavainazvo pamusoro pezviri kuitwa neZEC hazvisi zvenhando. Vakatiwo vachasangana nevakuru vakuru veZEC nemusi wechipiri svondo rinouya kuitira kuti vagadzirise gakava riripo. Asi vati kana pakasave nechinobuda pamusangano uyu zvinoreva kuti mubatanidzwa wavo uchaenderera mberi nekuratidzira kwawakaronga.
Ndakatuma timu yangu ndikationai kuti nyaya yeballot rinototanga kupurindwa pachachirotandika ndiyavashoma. The least we are prepared to do is to test batch by batch. Totesta ratawirana totigari tichengetwa kubva ipapo kunosvika maoko avhota tinaro takasona.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvauya kumusangano uyu zvaratidza kufara nekuvepo pamusangano uyu kwemutungamiri weZapu vaDumiso Dhavengwa. VaDhavengwa vaudza musangano uyu kuti vakaedza kugadzirisa makakatano pakati pavachamisa namuzvare Tokozani Kupe, asi vati izvi zvakaramba vakazoona zvakakodzera kutsigira vachamisa. Vachamisa vati vanoremekedza varwi vehondo yerusununguko vakaita savaDhavengwa nekuti vanoramba vakamira pachokwadi chezvinangwa zvakarwirwa hondo yerusununguko. Nguko vatiwo vanoziva kuti ivo semunhu wechidiki vanoda vanhu vabvezera kuti vavabatsire nemazano.
Hakuna munhu akaenda kuhondo kutinorwira nyaya yekuti maelections aite free and fair. Tirambe tichirwisana after the election. Kurangidza kuti ZANU PF has departed from the party of the revolution. Zviri pachena izvo. ZANU PF is no longer that revolutionary force.
Vanhu pamusangano uyu vafarawo apo vasipangilizwe Ngomo, mwana wamushakabvu Joshua Ngomo, varatidzwa kuvanhu. Vanhu vafarawo apo varatidzwa mwambuya vakaita mukurumbira paWhatsApp mushure mekutaura kuti vanotsigira vachamisa. Vamwe vatsigiri vavachamisa vataura neStudio 7 vati vanotarisira kuti MDC Alliance ichakunda musarudzo, vachito vanotarisa kuti vachamisa vachakwanisa kuita kuti munyika muye neshanduko veruzhinji vachiwana upenyu hwakanaka. Mumwewe avo ndiva Yunya Makope avo vati kunyange vechidiki vakawanda vakadzidza vari kutambura nekuda kwekushaya mabasa. Musangano wanhasi ndiwo wekutanga waitwa munhandare yeWhite City Stadium kubvira pakaputika bambo rakapotsa rakuvadza kana kuuraya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wapera. Mangwana MDC ichaita musangano wakadaro muguta reGweru. Ndakamirira Studio 7 muguta reBulawayo, ndini Taura Shava.
Tine urombo vateereri zvatakupai yanga iri nyaya yakaitika kuWhite City kuBulawayo. Regai tikupei zvaitika muGweru nhasi.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro muMukoba Stadium muGweru, vachamisa vati chimwe chezvinhu zvakarwirwa nevarwi vehondo yerusununguko inyaya yekuti veruzhinji vakwanise kuvhota zviri pachena vachisarudza vatungamiri vavanoda. Vati Zimbabwe Electoral Commission inofanirwa kugadzirisa zvinyunyuto zvavainazvo zvinosanganisira kuti mapepa ekuvhotera azivikanwe kuti anodhindirwa kupi. Vakatiwo kana zeki kasaita izvi vachaita kuti sarudzo dzisaitwa munyika.
Kati hatipinde muelection and hatisi kuboycotta election kati hatipinde kureva kuti election iyo haivhiwi. Chidembo tamba tamba musi wetakabata, imi mombosuruma nepinjisi kunzeve, isu takabata musi wekuno. Hakuna election inoitwa tisatawirirana ballot kuti rapurindwa papi, razodistributwa nani, rakachengetwa kupi, nguvai, nani, seiko. Ropinda maoko mako iwe vota, then toenda kunovota.
Vati bato rao rakaita ongororo yevoters row uye richabudisa zvarakaona mangwana. Vachamisa vati havanga kwidza gakava ravo nezeki kumatare nekuti vanoziva kuti matare anogona kusarigadzirisa sezvo achimborerekera kudivi rehurumende yeZANU PF. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemumwe mukuru wevaongorori vesarudzo veSADC kana kuti SADC Election Observer Mission, Vatete Antonio, kuti kana mapato aine zvinyunyuto anofanirwa kuenda kumatare. Vatiwo bato ravo rine urongwa hwakajeka hwekuti munyika muve neshanduko kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika. Vaenderera mberi vachiti vachaita kuti muzinda wehurumende neparamende zvive muguta reGweru sezvo riri iro riri pakati nepakati penyika. Vachamisa vati hurumende yeZANU PF haingati zvinhu hazvichina kumira zvakanaka mumadhorobha emunyika nekuda kwekutadza kutungamira kwemakanzuro ebato reMDC sezvo hurumende ichipindura mumashandiro emakanzuro aya.
Inyaya iri kutaurwa nzee makanzuro emDC akatadza chivabvisai. Yachiwenga newe Munangagwa, munofunga kuti havazvizivi kuti makatora mafunctions aiitwa nemacity council ekugadzira maroad mukaisa kuzinara. Munofunga kuti havazvizivi. Munoti vanhu havazivi here kuti imimi makatora nyaya 5% inofanira kubva kucentral government, hamusati mambopa mari malocal government. Makuda kunyeba nhasi. Makuda kunyeba nhasi. Hamuzivi here kuti malocal authorities ese they are being forced kuitwa interfered with. Hamuzivi hezvo.
Mutungamiri weMDC Alliance Musarudzo atiwo iye munhu anotambira kuti vatapi venhau vaite mabasa avo vasingambunyikidzwe asi vashora nepfenyuro nemapepa nhau zvehurumende nekuda kwekuburitsa avati manyepo.
Please George Charamba, respect the people of Zimbabwe. Honor them. They are paying for my taxes, vachibhadhara the public broadcaster. Yet you want to give them propaganda yezano. Gore rino vachairutsa ende gore rino vacharamba kuidya. You will be disappointed. Toda kusuka pfungwa dzevanhu vanoshanda kuna na ZBC nekuna na Sunday Mail. Vazive kuti kana uchitungamirira nyika, feed people the information. We don't want what you are doing. Just give information as it is. But kune vamwe vanoreport accurately. We thank you, majournalists akadaro. But vane dhimoni rokugara pasi rezanu, muchenjere kuti panokupwa dhimoni rezanu nemuchaenda nedhimoni irori.
Vamwe vaimbove vakuru vakuru veZANU PF, amai Eunice Sandimoyo, pamwe navakuda kwaShe Basikiti, vange varipowo pamusangano uyu. Vachamisa vati vanotambira rutsigiro rwavari kuwana kubva kuvanhu vakasiyana-siyana, vachiti matambudziko akatarisana nenyika ave kuda kuti vanhu vashande pamwe chete kuti kuve neshanduko. VaBasikiti vati pachine mukana wekuti vose vanotsigira bato reZANU PF vachinje vavhotere vachamisa, vachiti ndo vanokwanisa kuunza budiriro munyika. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taura Shava.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti Hurumende iri kuronga musangano nevashandirwi vayo kusanganisirawo varairidzi kuedza kugadzirisa zvichemo zvavo. Vamavhima vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakasangana nevarairidzi svondo rapera vanoda kuramba vachiita misangano yakadai. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vamnangagwa vacharamba vachiita zvavari kuita nekuti kubva pekutanga kubva pavakapinda muofisi vasangana nemapoka nemapoka evanhu. Even nyaya yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo yaJuly 30 isati yapisa vakanga vatotanga maitiro akadaro ndozvandiri kufarira pavari. Uye kazhinji kacho kana vachisangana zvichiri zvokuenda kumarali epolitical party havasi vanezenge vachitaura kuti ndichigirei but vanenge vachitaura zviri kutsikwe moyo wavo zvakanangana negrupu iroro ravanenge vachisangana naro vasiri kuti ndichigirei. Saka ndinoona sekuti maitiro ari kuitwa nemutungamiriri wenyika nehurumende maitiro anogona kuti arambe achienderera mberi even maelections akange apfuura. Handifungi kuti vangave vanozomaonero avanoita vanhu uye chido chavo chekuramba vachisangana nevanhu vachitaura nekuti tingafambisa sei zvinoenderana neboka iroro zvinoita kuti nyika iende mberi. Makanzwa gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende richitaura kuti nyaya yemashandiro uye kodzero dzevashandi vehurumende icharamba ichitaurwa nezvayo uye kuti vhiki rinouya vanoita hurukuro pakati pevashandi nevanenge vakamirira hurumende vachasangana vachitaura nezvenyaya dziri kusimudzwa nematicha nevamwe vashandi vehurumende zvinoenderana nekodzero dzavo. Saka hurumende iri kutora kumacues kubva kumutungamiri kuti vanhu vanofanira kuti vanzwike zvavanenge vachitaura vanhu vogara pasi votaurirana kuitira kuti vawane masolutions anoita kuti nyika yedu irambe ichienda mberi. Ndinofunga takatanga zvakanaka nemutungamiriri wenyika uyu nemutungamiriri wehurumende uyu. Saka ngatirambei tichivakurudzira tichivapa rutsigiro kuti nyika yedu iende mberi.
Asi mamwe makore vanga vachimbochema chema kava mavhima kuti dzimwe nguva hurumende inotumidzira vashandi vepasi pasi zvekuti nyangwe pakaitwa nhaurirano hadzizonyatsobude zvakanaka nekuti vanenge vasingakwanisi kuti vabva vazvipira pazvibvumirano zvinenge zvaitwa apa.
Iyoyo handingakwanisi kutaura nezvayo nokuti haisi mubazi rangu but chandinoziva ini ndechekuti hakuna vanoenda kunomirira hurumende vasina kunge vapiwa rutsigiro runobva kumusoro kunyanya kubva kuna minista vanoona nezveizvozvo uye kubva kunana minista vakaita sefinance. Saka vanenge vari vanhu vanotori nemandeti yehurumende kuti vanomirira hurumende mukutaurirana.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare. Asi mamwe masangano avarairidzi anoti haasati asumwa nezvemusangano uyu achiti vari kutarisira kuti vangangoudzwa nemusi wemuvhuro. Vasibusiso Ndlovu, avo vanotungamira sangano rimwe revarairidzi vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kuti vangangopiwa tsamba nemuvhuro. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Hatisati tasumwa nezvemusangano unonzi uchaitika vhiki rino. Zvinotokalamadza kuti vanhu vari kuAmerica vaakuzwa musangano uchaitika vhiki rino tisati taudzwa. Pamwe kuda kungotaurawo kutandanyadzi kwaminister of education Professor Mavhima hatisati tamboudzwa kuti kuno musangano. Kuda havo zvimwe vachatiudzawo kubva mangwana asi hatisati taziva kuti kuno musangano uyezve ndewei.
Asi imi kuri kuti mawana mukana wacho wekuti munge muchipinda mumusangano iwoyo ndezvipi zvimwe zvichemo zvine varairidzi?
Varairidzi vaiudzwa nehurumende kuti nyika haina mari zvatinova zvakarambiwa navamwe varairidzi fanika zvikuru sei veprogressive teachers union navamwe vanarutuzi kuti nyika haina mari. Asi nyika iyeyo isina mari tinozoona pachizoitika yatingati pachirungu discrimination nekuti mapurisa nemasoja anozopiwa mari dzakatutsirwa pamusoro dzinopfuura dzavarairidzi. Chechipiri, kune malive days akataura nehurumende kuti kuchava newindfall. Yatakagara tataura kuti hakuna windfall. Varairidzi vakawanda vanga vana mazuva asingaendi kukotoro kana kulive inoenda after 7 years. Vawana mazuva anosvika kuma 180. Asi hurumende inoita utsinye kuti haisi kuda kupa mari yacho yelive iyo yanga yachirambidza varairidzi kuti vaende palive vozopiwa mari yemazuva avo 123. Haisi kupa mari, iri kupa ichiita $90, $90. Zvinongoreva izvo kuti live yachona haibatsiri. Ende zvekare kune vangu vasingatoti $90 acho vanoda havo kuti vaende kulive. Asi yakavashaisa mukana wekuti vaende kulive, yovapa mari ichiita tunzatu tunzatu vechitave kudzusa sekuti iselfoni. Saka ndo zvimwe zvinopa kuti varairidzi vatsutsumwe. Zvekare kune new curriculum iyo isina kubikwa kwazvo, yakangoitwawo kubika mbodza ikaisa mvura nehupfu zvisina kubikwa zvakanaka. Varairidzi vanoti curriculum inofanira kunge ichiinformiwa navarairidzi. Iyi curriculum icurriculum iri politica isina kuti vana maprofessionals, asi inoda kuti produce mwana akaita benzi anongobvuma zvese zvinenge zvichidiwa nehurumende, nokuti inodzidzisa yatingati indoctrination rather kuti produce vana vanenge vachirizina vari munyika kuti nyika izobudira mune ramangwana. Zvekare muzvikoro imomu varairidzi maclass avanoticha akakurisa, hakuna kana maallowance. Tinoziva kuti vekuhealth vakapiwa maallowances, vekuarmy masoja vakapiwa maallowances, asi maticha maallowances azvo avo akakanzurwa. Saka haringaiti basa rokuti imwe profession yeteaching inongoonekwa isinawo maallowance vamwe vachipiwa. Zvekare ndofunga munoziva kuti basa rokudzidzira urairidzi rinorema sei. Vanotrena chisodza vanopiwa full salary, vanotrena polisi vanopiwa full salary, asi vanotrena zvechiticha kana vari kuteaching practice vaakupiwa half salary.
Mutungamiri weptuz Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochimboenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva iyi mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga, ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tichakurukura nemukoma wedu Seymour Masaisai, vanotungamirira sangano reProfessional Educators of Zimbabwe Trust. Tingangotange nekuda kuti veruzhinji rweZimbabwe vazivewo kuti iye ari kumbonzi mukoma Seymour ndiani uyu.
Tinotanga kukwanisa vateereri nichiti kwazwai vateereri. Zita rangu ndinonzi Seymour Masaisai, ndiri murayiridzi akadzidzira basa reurayiridzi paBondo of Teachers College. Ndakapedza dzidzo zvangu muna 2013 pandakabudawo ndiri mukuru anga akakunda vese pazvidzidzo zvangu. Pasangano redu reYoung Professional Educators of Zimbabwe Trust, ndini ndakarivamba ndingati founder uye zvine nechinzvimbo chaexecutive director. muno muZimbabwe.
Inga muri kuita basa rakakura. Muchitanga sangano iri chinangwa chenyu changa chiri chei?
Patakavamba sangano iri chinangwa chedu chaiva chiri chekuti zvido zvevechidiki vari kukura mubasa reudzidzisi vange vachikwanisawo kutaura zvavanofunga. Ende tichitiwo tipe mukana kune vechidiki vange vane ndingati izwi ravo richinzwikwa pane zvavanoshuvira inonzi nechirungu iyo intergenerational. So tiri kuti isu vechidiki ngavange vachivawo vane zvavanopa kuti dzidzo yeZimbabwe inge iri yepamusorosoro zvichienderana nekubudirira kuri kuitika munyika.
Saka makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino, muri kuona sangano renyu richisimuka zvakadii?
Ndingati dzidzo yemuZimbabwe iri kufamba zvakanaka. Asi zvigozhero zveikonomi tingati mafambiro anoita zvemari munyika zvingava zvinodzikisira mweya yevadzidzisi. Saka tinodzidzisa isu vechidiki tichifamba navo kudzidzisa kunyanya pane bato rinonzi Digital Partners Network. Patichadzidzisa vechidiki iyo inonzi Google Skills vange vane madigital skills vachishanda zvakanaka kuti kana zvinhu zvakaoma sei zvinhu zvinganaka sei munyika mudzidzisi haave asina iyo yatinoti relevance munyika.
Kunewo vamwe vari kunze uko vangangodaro vari vadzidzisiwo semi vachishuvira kubatana nemi muzvirongwa zvamuri kuita izvi. Mashoko amungavapewo ndeekuti kudii?
Isu bato redu harisi rekuti vanga vanobhadhara mari semamwe vanonzi maunions munyika. Itrust organization inoti munhu wese is a beneficiary. Asi isu takabata kubva vachidiki vane makore 18 kusvika pa40 kuti tinge tichishanda navo tinoti munhu wese anouya.
Matambudziko amuri kusangana nawo mubasa renyu ramuri kuita iri ndeapi?
Dambudziko hombe ratinaro nderemari zvikuru, samari yekushandisa kuti patinenge tichakubuda kunze kweHarare kuenda kunana Masvingo vana Bulawayo tinoshaya mari yekufambisa. Asi muno muHarare hatina dambudziko rakanyanya zvedu, tinonge tichiungana tichisangana nevamwe madzidzisi.
Mashoko amungasiyirewo ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera muchivasimbisawo nekuvaratidzawo gwara ramakafambawo naro kuti vatevedzerewo vagogonawo kusvikawo pamasvika apa nderekutiwo kudii?
Ini mashoko andingasiyira madzidzisi nevamwe vechidiki vari muno muZimbabwe ndeyekuti ngative nechinangwa, tisashandiswa nevanhu vane zvinangwa zvavo zvavanenge vachida kuzadzikisa. Ngative tiri vechidiki vane zvishuviro zvakanaka muupenyu hwavo, tisave tinoita aya anonzi macheerleaders ekuti anenge ane zvaanenge achishuvira ongoti rega ndiende kumayouth ndishandise mayouth rovai vanhu, mayouth itai zvakati. Tiri kuda mayouth anoziva zvaanoita, ane gwara uye ane chishuviro yatinoti madreams pachirungu. Tive tine vechidiki vane vision, vanoziva kuti nhasi ndichimuka ndichaita zvakati kuti mangwana ndigova ndine zvakati muupenyu hwangu.
Aiwa, ndoda kukutendai zvikuru mukoma Seimo Masaisai nenguva yamatipa kuti mukurukure nenyika yeZimbabwe. Munogona yanyu kuonika vateereri.
Aiwa, tinotenda maita basa vateereri nekuva nesu. Tichingoti ngatirambe tichishanda kuti nyika yedu yeZimbabwe isu tisu tine basa rekusimudzira nyika yeZimbabwe, tisamirira umwe munhu kuti atiitiri.
Vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura naSeimo Masaisai anomirira sangano reProfessional Educators of Zimbabwe Trust. Ndokuonekai nemufaro kwanhasi, togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa. Ndinonzi Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatinopakurirwa naTanonoka Wande, asi chatiri kupiwa nhasi naMavelous Mhlanganya. Uye muchirongwa chanhasi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, Pastor Hazel James, vanoti vari muZimbabwe pari zvino kuti vabatane nevamwe kuti vanamatire nyika kuti iite sarudzo dzine runyararo. Vanoti nemusi wechipiri vatendi vachabatana nevezvematongerwo enyika kuti vaite munamato muHarare Gardens muHarare. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous naPastor James.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munondipa simba.
Ndakabva kuAmerica kuNorth Dakota ndiko kwandinogara. Musure mekunge Mwari vandituma kuti ndiuye kuti tizonamatira maelections kuti kuve nerunyararo kusave neropa rinodeuka panguva dzino dzemaelections. Runyaroro rwuripo irworwo rwupfuurire mberi even maelection aapera apfuurire mberi nerunyararo.
Pane vanyarikani vamuri kutarisira kuti vachange vari pachiitiko chenyu chere?
Munamato uyu wakasunungukira munhu wese kubva kune vakuru president kusvika kune vadiki. Tiri kungoti tive vanhu vanouya pamwe chete vachinamata sezvakangoitwa naNinivha. Munguva yeNinivha Jona atumwa neshoko, pakanga paine shoko ranzwikwa rakanga rasvika naJona. Mambo vakapeka masaga vakadedzerawo kuti kune nyika yese ngatiendei panguva yekuzvinyima nekusadya kana kumwa tichichemera Mwari kuti vatiitire nyasha. Saka tiri kutarisira kuti zvinhu izvi zvingoo zviri kuitika muzuva iri kuti tese timbomira mabasa edu ostai timbongozvipa nguva yekunamata tichichema kuna Mwari kuti vatiitirewo nyasha panguva yakadai. Chandinoyambira ndechekuti chiitiko ichi chemunamato chakasunungukira kune chizvarwa chese cheZimbabwe. Kunyangwe vari muno nevasiri muno vari mhiri vari tinongotarisira kuti tinge tiri kungowana zuva iri ratiri kuzvipira kuti zuva iri tisika kungobatana pamwe chete sezvizvarwa zveZimbabwe tichiisawo zvitinha zvedu zvemunamato sezvakaitwa naNehemia vachivaka masvingo eJerusarema. Tiisawo zvitinha zvedu asi zvitinha zvedu ngazvive pamunamato kuti timise Zimbabwe itsva tiri pamwe chete tiri mumweya mumwe chete tichiziva kuti kunyange kune vasingakwanise kuvhota vanogona kuti vaisewo mavhoti avo mukati nemukuburikidza nemiminamato iyoyi.
Imi makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino muchienzanisawo nezvinomboitika iko kuno kuAmerica panguva yesarudzo, muri kuona pane musiyano here kana mufanano?
Handisi kunyanyaona hangu zvakanyanyotisiyanei pakuti chiri kunyanya kundifadza pari nguva ino ndeyekungoti runyararo rwuri kunyanya kuchengetedzwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica, Pastor Hazel James vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muthanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, aimbova mutambi wetsiva aiva nemukurumbira zvikuru munyika Langton Schoolboy Tinago, uyo akashaya kuchipatara cheGweru nemusi wechipiri, aradzikwa nhasi panovigwa magamba edunhu reMidlands paMidlands Provincial Heroes Acre, apo paungana zvuru nezvuru zvevanhu zvichionekana naye. Tinago ndiye mutambi wetsiva wekutanga muZimbabwe kuhwina makwikwi eCommonwealth Boxing katatu kakateedzana, uye akarega tsiva asina kana kumbokundwa mumakwikwi elightweight nesuperweight. Tombo tarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi kunhandare dzakasiyana-siyana munyika. Ngezi Platinum 1, Dynamos 0. Highlanders 1, Triangle 0. Chicken Inn 1, Mutare City Rovers 0. Herentals 1, ZPC Kariba 0.
Moyo wekubereka zvinowaniremera zvinondibaya pahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera liso dziyoyerera zvinondibaya pahana pandinotarisa vana taiti zvimwe ichasvika ngirozi ichatsimura ngozi ichandiwanira nyasha aiwanda pikwa ngozi zvikasvika ngirozi zvikatsimura ngozi zvikandiwanire nyasha aiwanda pikwa ngozi ndatenderera osikidi ndafamba mamaera ndateketera ndasvika kunyange panoyera chenyama zvaramba mweyatungamira vanazvo vofamba kandama kwatipo voshanda.
Nako kambodzika ngirozi kubva kuna Winky D tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai tarise musure inhau zvakare. zvuru nezvuru zvevanhu zvopinda musangano yeMDC Alliance kuGweru. Gurukota rezvedzidzo vapo mavhima vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoda kuramba vachitaura nevashandi vehurumende vachigadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemifaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe wechirongwa chedu cha 6 AM patichakupai dzimwe nhau.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.